Kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki uhlelo The Connection lelami uMike Hove. Welcome muri Zimbabwe mtswakazo muhle Zimbabwe muhle to The Connection Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtswakazo muhle Zimbabwe muhle. Today is December the 31st, the last day of the year, and in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo labasakhulayo chirongwa chedu cheve chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtswakazo muhle muri Zimbabwe. Welcome to The Connection, and I'm your host, Mike Hove. Once again, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki uhlelo The Connection lelami uMike Hove on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtswakazo muhle Zimbabwe muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi muchirongwa tonight on The Connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hayi jiki, let's look back at 2019 and see ukuthi how mtswakazo muhle Zimbabwe muhle gorera 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you Zimbabwe muhle, mtswakazo Zimbabwe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one, how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically? How did Zimbabwe do? I also want to hear from you all, kuti aiwa gorera 2020, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner, what are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +12024650318, or you can call me live on air, muri Zimbabwe mtswakazo muhle, on +12024612077. I repeat, +12024650318 is WhatsApp, and +12024650318 is calling live on air. As we speak, muri Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, pa 4930, 13860, nepa 15460 kilohertz. Saka kana mchida kupinda mchirongwa msakanganwe, mokwanisa ondi text up a WhatsApp, uyeje mokwanisa ondi text up a kutufondra live parunare. Linga kwa pela mtswakazo muhle Zimbabwe muhle uti, as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Saka makatera chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove.
Hey, hola, Jpico, Hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've got...
Muri Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu cheve chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, payakango tanga 2019. So the first clip that we're going to play will show you what happened in January 2019. Apo internet yakadzimwa. This happened on January 15, 2019. Apo vanhu vese kuZimbabwe internet yadzimwa nekuti hurumende yakachiti vanhu were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it, how the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, mm-hmm. we've got the de facto national switch, which is called ZIM switch.
Mm-hmm.
By default, it is what is that is the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to ZIM switch
mm-hmm.
via what we call IPsec tunnels.
Mm-hmm.
So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet
mm-hmm.
as means of interconnecting the banks and ZIM switch.
Mm-hmm.
So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off.
Mm-hmm.
So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks
mm-hmm.
Being switched through, you know, the national switch.
Mm-hmm.
So literally, the whole system would not have processed a single transaction today
mm-hmm.
Because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Mushe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta, young guy in Zimbabwe. He's an IT expert. Yena ubechasisa ngempela ukuthi hi apho pakadzimwa ndandemthande pakadzimwa internet, how did it affect the status of the economy? Sa Beven angachinyatsotsanangura ubechasisa ngempela uBeven asithi hi lapho kwacitshulu ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babexoxisana ngabo, the way that people were communicating, not papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram, ne email chayo chayo yanga isinga shandi takaona wana wanga kuscramble lezo chokwadi wachi manya kuna na VPN, looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Beven was explaining a city high on that day. Zimbabwe lost millions of dollars. Ngiyaphila njalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019. Apo pakadzimwa internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo the nation at whole was crying. Zimbabwe womuhle, in January, on the 29th of January 2019, panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, we hosted a program, apotati chikurukura, nyaya kuti, the late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken in tears, crying. Not so long ago, apo Marvelous Mhlanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda omwa mterere, I know it's Donald Mambo Maganya, aiwa. That's one of the moments that broke his heart. One of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usaure moyo kaneria, Maria newe. Neria, neria, usaure moyo kaneria, Maria newe. Usaure moyo kaneria, Maria newe. Kufirwa nemurume hanza, simona moyo waikushinga, usaore moyo kaneria, Maria newe. Usaore moyo kaneria, Maria newe.
Todi, what shall we do?
Zingani,
Zinzinja.
What shall we do?
What we can do is put our lighters in the air. My fear is keeping it global. Mind you, we showing respect. Move up, we look the legend. Yeah, we'll see like legend. We'll leave them shower, won't get cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. Fully came to be, you paved ways for all of us. One, a thing is when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm on the veil, I'm a shun, I'm a web, okay, but one. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a web, okay, but call. Having soon to love a long song, who was sang on this. You were a symbol of unity, see, I'm a power.
When me I lay, why you start telling me? Why you start telling me? Why you start telling
me? Jody, what shall we do?
What
Todi, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Lungzo onde nemtereri wangu kutara, nga, ngezu kutu ngilomla leo kala ungenayo kushelo, asizo nukutu mbano konekto ngwene. Kola kola mtereri, ndino mkamchere mchirungwa chelu, chewe chidiki, diana lipo parinari.
Ye, magani ungomu.
Aiwa, tripo, zirufambe.
Ah,
I want to tell them, innocent, no pinam drunk and Timmy come out to speak up a new year.
I want to
say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I
want to say, Zakamira zakanaka. Yeah, I didn't go neta neta. I see. Eh, pangapakaita. Yeah.
Chitarisa zakaitika munyika, especially zvakasangana nevechidiki. What would you say stood out to you? Chichamungati chakaitika chamungati aiwa ichikaichi. And ife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019.
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga kuwanika. Wana wechidiki wangu akuita zvinhu madrugs hapana masimudziro aitwa asi nokuti segore ratakuda kupinda iri ndoda kutaura kune zvematombiro enyika kunyanya kuna vapurezidendi vedu vamunangagwa nevepurezidendi wekumdc wanesonjamisa kuti vange vachitaurirana zeri kuti nyika iendere kumberi tiite unity sechinhu one kwete kudividani nokuda kwezvinhu zvematongerwo enyika
Yeah. Mfunza wangu kupetisira kwa muri mkoma ino tisata kupaye mkana wukushuwira hama nesha mwarizanyu gore ijuaraka naka pane zwama katarisira kutututia chinja ere gore mugorera 2020
ayo wachoko alise nisusi wechidiki chana kufana watiso batane kuchete fosu ni wakurodo wenyika kuchete unity tibatane pese shimu shimu chete miradine mbaba
Chi mkana uyuripo mkoma chishu ira iwa hama nesha mwari gore izwa lakana
Chekutanga nwana kuzishu ira bache zangu Idi mdipindo mkoma lakanaka Uyo nuzo ishu ira oo nika yote Zimbabwe taiwa Saku bama tambu ziku watiri Siende mwengwe gore nyo wa antiteze unit Chekutu nwana kuti wabereko wangu Wapinde gore icha Nuda kuzotio andofara na wanonzi wambure, semi mbure, pama tundu wako honde vari. Wangu wachizoti ndao mbugore ija.
Ayu watakunza wakanaka mkoma ino tinotenda kwa muri ndoti happy, happy, happy new year.
Happy new year!
Ayu watashika, thank you mkoma ino nukupita mchirogwa, tosanga na next week and this. Right, ndrugunzo ndine umwe mtereri nyezo kutingilo mwenye mlaleli nangu ino yangena kushelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola kola mtereri ndine umwe mkamchira mchirongwa nyagwa mgele kushelo ndia nari popa rinari.
Ndiweni.
Baba ndiweni unjani?
Hai nyapira mboe tukunjani.
Hai mpilile happy 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 new year baba.
Happy happy new year bra.
Asizoni pelumbono wako ndiweni nangu 2019 unuse ambile. Nangu 2020 usefigile. Ubona nganu 2019 uhambe kuhle na?
U 2019 ndoka hamba ngakuhle. Kodwa ngikukhangelele ukuthi la ku 2020 lokho esakathi base fana yomfowethu. Asikuyeshi kuyo ngenxa ukuthi akuwathintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi kade sinjalo uvalo ukuthi sizayo nesikolo. Abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time. And isikhu sifangkhona. Imali eqanjwayo ethayisa abantu ngovalo engazaki ithole umuntu oseZimbabwe kanti uzayithola ngathi okuqala kungena umuntu osebenza ku-industry ukhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqashwa zikahulumende behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxoshe umsebenzi kuyini okungalungiswa ekhithini uma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele 2020 kuzoba nomehluko
hhayi ngiyakuzwa baba ndiweni kukhona na okwayenzakala kulo mnyaka okungathi hayi this is one thing I'll never forget
maqondana nokuphila siphila nje kuphela okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube buhlungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuzokuma kodwa kuphela ngokukhuleka la ngokukholwa nguNkulunkulu esikhangelelayo kuye kuphela kukho konke
hayi siyakuzwa usungabike bingelela isihlobo labangani babantu wena
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhoyane nesikole ukuthi izikole lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetsheya kwezwe abakhona abangabazalwane lethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangena eminyakeni omutha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngiyabathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke.
Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy 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 new year sesifikile.
Aw, happy happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 akithi ndiwe. Good, good. All right, Muriel Zimbabwe, that was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi, yena ubona ngani u-2020, same, fanana, same story, just a different day. Pindai mchirongwa mutu zoma onre, early on we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet, dande mtande richi zimwa, boosh, shut down internet ku Zimbabwe. Ah, hurumende yanga yati, vanhu vanga vakunyanya kuwandisa zvinhu, hanzi manga makuda kupidi, vanhu vanga vakuda kupidigura, hurumende yanga iripo, hurumende yava Emmerson Dambudzo Mnangagwa, hanzi mamushandisa internet as a means of communication, saka vakatoibloka internet, kuitira kuti izvozvo zvisaitike. But tati na Bevan Shapeta on that day, chirongwa takachibatawo musi wa 15 January 2019, Shapeta is an IT expert, vakapinda muchirongwa vakatsanangura vakati, kudzimwa kwakaita internet, the shutting down of the ubulembu over internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi ama million lezwa mthokazi omuhle. Another incident we highlighted silahlekelo liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend umnumzana Oliver Mthukudzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezika Tuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pawakanyatso rowa nedutu mpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Baba emrumu wangu akashaka akawirwa nemba bvafira apapo ari tune nekamwe kamwana kawaba mukuru wangu saka sati tikationeka kashe kutotsvaga patinofungidzira ndipo pakare pachipana mazichomba saka dombo zvino tiade kumbira kuti kana kuna vanokwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanisa kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechotange kudonha yadonha miti mvura yechobva yechibva yadini bridge rorobvara ratanga kutotorwa kwebridge rakatonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone idai yati konzeresere nzara
muri yangu handisi kuzohuri shaka mirasi kukumberi kwa chukwa ntukuda kuenda nukuti network haisi kuita hapana transport marode saka vara haka zara mavu mwakachiri kwa nemvura saka ndakuta za uzo ndufa mbasi
so I have come in order to visit the families communities as well as the infrastructure has been destroyed so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Liabona ke lapho that was what happened kumanikaland mu March mavamaona kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai pari zvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% yamakanzi muri kubhadhara na finance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazosha ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvamamariro akaita mararamiro avo tiri kunzwawo tine muteereri I hear we have a caller asizoni kuti kubani kone cimweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu
halo makadii
aiwa tiripo zviri kufamba
zviri kuita zviri naniwo
ari parunhare ndiani
ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutambuira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph tudzewo maundre.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvino zvakaita semanatural disaster zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro pemwe nhamo vamwe vaitakatika kunana chimanimani uko vanatuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori
zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambofema akakanganwa muna 2019 here
ini zvangu ndotongorwadziwa nekufa kwakaita samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikidzwa nehama neshamwari kusaidzi rokuna nachimanimani uko zvakarwadza zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri
hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph zvino tudzeiwo nemaondero enyu pane zvichachinja here mugore ra2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here
chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe tangojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje
zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muzimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate nyowani unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo saka unobva watongoona toti kana zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinovimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda
Aiwa takunzwa mukoma Jose chipeta mukana uripo Moresa yama neshamwari muba shuwirewo egore idzvarakanaka.
Hai ndino Moresawo kumusha ndinobva kumberengwa uko ndino Moresawo hama dzangu dziri kumberengwa munzimbe kumberengwa kwayoku. Ndozo Moresawo friend yangu iko na bomb sprite uko inonzi Nkomo. Ndinomuti happy new year tapinda nyangu tanga tichitambura asi tapindawo zvekungoberobero.
Aiwa takunzwa mukoma Jose tinotenda zvikuru musati maenda kwandiri ndoti kwamuri mukoma Jose happy new year.
Yepi, same to you, maita basa, nukutu batao.
Aiwa, msachike chirongwa ndechenyu, mozoka next year, adit. Right, ndrugu zondide ubo mtereri, ahia ngilo, mwenyu mlalele ongena yukushelo, asizo nukutu mlalele yena utini, ngota ponukone kutini, kola mtereri, nyagwa mgele kushelo, ndino mkamchira mchirongwa, aripari narende ya.
Halo, mtua, nasiwa, ngani show?
Eva, show, zuru kufamba ya.
Zvichene hamene ikoko.
Aiwa tiripo mapinda here muna 2020?
Takatarisira kupinda zvine kamwe tiasarasira tasvidza.
Aiwa musatye mukoma tosangana muna 2020. Nyaya iri mugango mainzwa baba ibvai matiudzawo maonderenyu 2019 akafamba zvakanaka here?
2019 ndochinja ndisingamodi kuzionzwa zvakare muupenyu hwangu.
Maguta hamuchadi?
Ndaguta tatambura nayo.
Chii chakanyatsokunetsa ipa totarisa gore rapfuura gore ratosvika kumagumo pane zvakaitika here zvamungati ichika ichi handife ndakakanganwa manje.
Ya 2019 kubva pakodzero dzevanhu muzimbabwe. Mapurisa akaita biriro kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya muzimbabwe. Kuenda nevakuru vakaita sana vamugabe vanatuku nezvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara kutsagudzika panyaya yemari apo yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisira kuti pane zvichachinja here mugore idzva ra 2020?
Ya 2020 ndiri kuona neshanduko huru. Kusanaya kwaita mvura kuri kuratidza kuti nzara iyaya iri kutozouya nemhuka nevana vayo. Kutambudzika kune kuri kuramba kuchiinda mberi zvekuti ndiri kutokurudzira vana vezimbabwe kuti dei tanga tasimba kutoita iri minamato chaiyo.
Aiwa takunza zvakanaka. Pedzai.
Ndioni paine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda vazvo zvinotodii nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka.
Taichiona sekuti kamwe Jehovha vangapindira ndozama kuti pamwe zvamatongerwo enyika zvingabetsera asi takatarisa zvikona kuti tingatarisira zvedu kutaurirana asi nemabudiro akaita mahoti handioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa mukana uripo uyu pane vamuda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka?
Ya ndinoda kuti ndibatei imo yemachinja munomo mhandero ndezi ndinoda denhere kuwadhi 1 ndinoda munomo wadhi 2 mandiri vachademana kandira chiwara kuwadhi 11 jesi musandi jonga tawanda kuwadhi 5 ndozobatawo hama neshamwari hama dzangu dzekwazivi dzose dziri muno mumambo Ndizvo kwazisa mhuri yangu yandinayo pano ngiti ngatipindei mugore dzvamwe zvakanaka.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazhou. Kwamuri ndoti happy, happy new year, nditi mudara.
Ne kwamuri iwo asi ndiri kuti kana tiri varombo vakomana kupota tichifona ikoko kunonidza. Toraiwo nhamba dzedu ndizvokuita ndichifonera tobvara tiri pamhetoundiyani.
Aiwa musatye mudara zvo zvamugore idzva zvamoita ka. Instead of kutifonera panapa live parunhare zvikanetsa, munongotitumirawo message paWhatsApp muchiti aiwa bra Mike ndoda kupinda muchirongwa musatye brazhou ndinokufonderai handisi.
PaWhatsApp dzidzaisimira zvadekunga zvinenge akawandisa. Deida kutopinda muchirongwa almost jaini.
Musatye musatye, chirongwa ndechenyu handiti mudara.
Handiriya.
Aiwa totenda zvikuru kwamuri ndoti happy happy handisi.
Neniwo hapinai mgoreja zvakanaka.
Aiwa ndiyo ndiyo. Ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri. I have another caller ungenayo kuhlelo singakaqhubukele pambili lohlelo. Asithathe nomlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngo double connect kutwini. Caller caller mteereri, ndinomugamuchira emuchirongwa. Who's on the line there?
Yes, makadi.
Aiwa tiri nani, zviri kufamba here?
Zviri nani chose.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Genius Mapenzi.
Mr. Genius, zviri kufamba here? Mapinda muna 2020 here, Genius?
Tapinda zvedu but zvinhu zvacho zvakaoma.
Chanetsa chii?
Vamuna ngagwa vatiuraya.
Nhinda?
Gore racho rakapera vachingoita kuti dzvanyirira tichitambura, so zvinhu zvacho hazvibatani.
Tichitarisa gore ra2019 pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingafe ndakakanganwa here?
Chiripo.
Ndechipi chacho?
Kurohwa kwakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvisingaiti hadzvanyira kodzero dzevanhu. Nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti.
Manoita nekunzwa kuti zvemamultimillion deals.
Yeah.
Aiwa ndakunzwa zvakanaka mukoma Genius. Aiwa takudzai, tichitarisa gore ra2020 sezvo ratosvika mukoma, makatarisira kuti zvese zvichachinja here? Mamega deals achabudirirawo mo mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika, vechidiki vaonawo mabasa, voonawo mukana wekuzvisimudzira.
Kana pasingone pati inonzi ZANU-PF chete hapana chobudirira. Asi kana ZANU-PF gavhamendi zvezvanhani. Zviro zvokubatana zvacho chero vakabatana zvachobuda bekozi zvavari kuda zvacho vamunanga kuhaichazviti havasi kuda kutsvaka mumwe munhu anovaenanisa kuti vatitaurirane. Saka
asi wani muna 2000 mukoma Genius, wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka.
But vakazoraya kuti tsvangirai wacho, saka panotityisa kuti tidi zvevachitamisa vapinda.
Aiwa
vanourawa futi navanhu.
Aiwa takunzwa zvakanaka. Tichipetawo mazwenyu okupedzisira, pane vamuri kuda kumhoresawo here? Muchivashuvira happy new year kanaka.
Ndinomhoresa momusi wangu namudhara nevapana vangu Genius Lee, Jim Kelvin, Fabikita pana Michel, ndendozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Okay, aiwa takunzwa zvakanaka. Aiwa tinotenda zvikurusa mukoma Genius, tosangana muna 2020 kwamuri ndoti happy happy new year. Ndizvo izvozvo. Nyedzo kuti nyilo munyu mulalele ungenayo kuhlelo. Khola khola mteereri, nyakwamukela kuhlelo, ngubani okhonekta imweni? Mlaleli, hello.
Hello.
Yes, ntate, how are you? Hello. Kola.
Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai. Ari parunhare ndiani?
James.
Mukoma Jimmy, mapinda muchirongwa, zviri kufamba here?
Zviri kufamba chaizvo.
Masvika muna 2020
South Africa.
That must come na 2020 here mkoma jim.
Yeah, and sikuhunga zvaka.
Ah, what I regain kumira producer ngakufondere back and then to ona kuti ndakupinza nchirongwa here.
Aya ndakunzwa.
Oh, aha, ndachibvunza kuti mapinda muna 2020 zvakanaka here mkoma jim.
Ah, ndoona sokudaro.
Yinda.
2020 inenge ine chiedza iyi.
Mkoma James mchiripo here? Ngibona ngani u James iline yakhe yakuhlupa. Hayi, othi siqhubekele phambili ngohlelo. Siyibona ukuthi abalaleli bona bathini emakhasini ethu amathathu. Ku-VOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazo omuhle sesibala nje a couple of minutes sesiyafika ku-2020 mina angiboni kule nguquko ezabakhona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu. Hayi, siyabonga nkosi ngalombono wakho. Ufundani uthi listening in Mpumalanga kunjani eMpumalanga Fundani asiboneni ukuthi abantu bathini bani wari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7 ngatione ukuthi bani wari kuthiko ndikona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo wari kuisa manhamba tinotenda zvikurusa. Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown ku South Africa, kuriseiko ku South Africa. Charles Vaisa namba ari ku Zimbabwe ari kuti ndoda kupinda muchirongo. Innocent Vati neniwo ndoda kupinda muchirongo ndiri pa Cape Town. Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia. Muri bwanji bra Tax. Aaron ari kuti okay, I'm listening, thank you. Kuriseiko mkoma Aaron. Joseph is saying, I'm watching you live. I'm in South Africa. Call me. Ari ku South Africa. Vaisa number. Tichak fundra mkoma Joseph. Eva gwatizo Vaisa wa hanzi. Nukumbro umbo pinda o nasi mchirongo. Please, please, please. Talent ari kuti ndeipi maikuru. As we are teaching sasa netsuro. I am kuma talent. Thank you so much. Happy, happy new year kwa muri. Mr. Gwatizo was wafagi nombolo. Ugole South Africa ugwatizo. Geneva ari kuti tiripo pachirongwa. I wat uzuru kufambere mkoma Geneva. Ngatuone kuti abantu bona batini kukhasi letu ele VOA Shona. Pa page redu re VOA Shona. Ngatuone kuti vanhu vari kutiko. Pa VOA Shona. Hanzi na mkoma Donald ndifonere iwo. Ai watisha kufonera mkoma Donald. Valentine ari kuti Botswana here. Tumelang ntate Valentine. Oka ntate nake sharp ke sharp. Kwa nakere happy happy new year ntate. Dixon ari kuti aiwa watching you live from Polokwane pra Mike. Aiwa, thank you so much kuriseiko ku Polokwane Vaisa number. Taka tarisira kuti chakufonerai. Mind Piri ari kuti kwaizwai mukuru wangu ndiri kukona ndiri pa Botswana Gaborone. Ai tumelang ntate Piri. Wagona chitova ari kuti listening live pa Bristol. Ngezwe kuti ngilo munyu mlaleli ongenayo kuhlelo asizweni kuti umlaleli yena uthini ngodabule khona kodwini. Khona khona mthereri ngiyakwamukela kuhlelo ndinomgamuchira emchirongo ari pari nare ndiyani.
Yoni, mwanyo.
Baba nyoni, unjani?
Maradi niko, ndukuruwa ndriku marondra, ndinu mjoni.
Mkoma joni, kuru famba ere, zili seko.
Wakomana, tiri ufara wakomana, at least mwombo tibata onda foniro, kukustudu, nunga kake chipiri mgure, ino na mwediwe.
Aiwa, ona ima apinda ka mchirongwa, takutoti, happy, happy new year, mkoma nyoni.
Hayo atapinda mkuru wangu amarondera hivi maredareda ipapa vakomana zvakaoma mpfunge.
Nenyuye hakuna magetsi kumarondera.
Hakuna chinhu titori kwandogara kuti tombo murima navatoti zvinhu izvozvo.
Aiwa, tichitarisa gore ra2019 mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka. Hongu hako muri kugara murima asi mungati zvakafamba zvakanaka.
Hakuna hapana hope mugaro wangu amuna 51 years. Ndikararamira muZimbabwe munomu. Gore ra2019 I think the worst year.
Of your 51 murpazo panyika.
Panyika ino ndikararama.
Shei. Zvino tichitarisa kuti gore ra2020 ratosvika. Mungati pane zvakachinja here? Pane zvichachinja here? Makatarisa kuti pane zvichachinja here?
Mvura ndiyanga ifana kutotipa relief manje akuna kurukuraidza kuti akuna mvura kana mwari akatsamwa denga rakatotsamwa mama yangu. Saka 2020 tututarisira kuti makata kwakatoma. Izvo zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndikufunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei atapera tina kana mabhipi mishonga haipo muzvipatara umu ende hama yangu ka wakauya kuno kuufubeni. Halo,
ndirikunzwa, enderai mberi mati.
Nyika ino yeZimbabwe ruvengo rurimo munomu ndomwandoraita kuti Mwari atsamwe makakatanywa chete hakuna kutaurirana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi mushure kuti chapinda vanhu vatinavo vachiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka just imagine kuti iwe unonzwa sei kana mwana wepanexdo asingaende kuchikoro vako vachienda just think of yours only ka gentlemen mazimbabwenzi tine tava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ende ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masome of them ka atova masatanist ndovari kuita kuti njeti wait kudai saka 2020 hakuna mangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not casing, but we don't have hope. Everything's done, we're done and doomed. It's all period kakara.
Saka hapana kana chinhu chamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho vari kumunetsa vamwe vachini marondera munomu. Chamisa ndo munhu ataita tachatitora wakamutesa mwana aye ari kutivangare vakamuridzira kuti muno marondera muno munhu achidyara muti zvo ndotaura ruvengo rwacho rwatinaro chamisa because it's an opposition is an enemy we have to surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope kamu nekutiye ndenganda ane 52 years but I don't have any hope we are done and finished ende our faith has gone for nothing to matter to kuhora kwacho kana takatika pendeni pandikuenda kuretirement nothing to talk about I'm sorry my brother but anyway regandikuwishire iwe ukauri kuamerica nevamwe vari kuvisena vari kuteerera vane hope kuti ehe ngatiraramai kuti ngaita sei but zvinhu zvakatiomera
aiwa takunza zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda pachirongwa
maite aida maite kutumirawo mabhatiri tichingoisa mavairesi andakatenga ichitira magesi but hendiwe sori
aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurungira here
maita bafa chaivha ndafara ndima ndipa hope chete ha but upenyu hapana
aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi
zvakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there
aiwa tinotenda asizoni kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe wamuteereri another caller ongenayo kuhlelo yena uthini ngodabule khona ekodwini khola muteereri welcome nechirongwa chedu cheve chidiki
hello
yebo mulaleli how are you
anyaphila ukhuluma nomkhokheli moyo
mkhokheli unjani buti
anyaphila
usixhuma ungaphi
ukhuluma lana e-South Africa
selifikile yini ku-2020
hayi asikafiki ku-2020 sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike
kodwa ukufika uzafika ngithi
hayi
ngempela mkhokheli nantu udabula khona ekudwini nangu 2019 usehambile u-2020 usefikile ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka
kulumnyaka njengoba sowugciba kanje hayi akulalutho mina ngathi luhambe kahle alukho cause njengoba besibona ke kuloku kubulawa kwabantu kuqatha kwabantu abantu amadokotela acotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka so hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba nempumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwazi ukuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi amaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi aphinde abe lo mthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaparty singakhethelekile ukuthi mashonaland mathebuleland kumbe kuphi kuphi yabona, bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebuleland ahlangane emashonaland ahlangane uyabona bese bezohlanganisa nje ukuthi kudala kwakunjani. Ngicabanga maybe kungasingaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ofisa ukubabingelela ubafisele umnyaka omutsha ole njabulo?
Yebo, abakhona kakhulu. Ngifisela nje izihlobo zami, abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha. Bese ngizothi okunye kade webusele laphana benesifiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azame ukubonela abantu abethu ukuthi bafunde yabona. Because akula life zo ungafundanga. And then futhi nalinto le ukuthi mabegula bona bese bebaya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivalwe okwezothi bekwazi ukulungisa izibhedlela.
So wena uthi kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela
yebo. Silungise izibhedlela zethu. Mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe. Angazi upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe angazi ngikuzwa. Kodwa thina amadokotela la siwacothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore, siwalandela kuphi kuphi yabona. And then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore, imusa eChina, imusa kuphi kuphi yabona, uyabhadalelwa futhi ihulumende, ubhadala nge-foreign currency. Abantu bayalamba, amadokotela silawa, ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-m nje ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamaintaina izibhedlela. Loku la yenale nto yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona, bafunda khona. Uministri obhadalelwa uhulumende, uhulumende laba bantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona. Mina ngikhumbula ngisafunda ngama-90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusathiwa bhuku esikolweni. Akusikho konke lokhu yabo.
Hayi, siyakuzwa mkhokheli. Isikhathi sesedliwa ngumabo kulabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo. Siyabonga ngithi baba.
Siyabonga kakhulu, liqhubekele phambili, lingene kahle nanomnyaka omutsha.
Lawe bra mkhokheli, kuwe ngithi happy new year ngithi ndada.
Happy New Year, siyabonga.
Bye-bye. Right, Muri Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, ene maundrao, wongu zvina zvina kumira zvakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dilpane zvinhu zvinofanira kugadziriswa muna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector kuZimbabwe. Hanzi nyaya yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China, kunana Singapore, pasinazvo ngatigadzirisei mahospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now in throughout the whole time in April, we touched on the issue of drug use. Pa inyaya yashungurudza vanhu vechidoko vakawanda, the youth abantu vasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, nyaya ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic Church leaders, community activists, and the Minister of Health are launching a campaign to warn youths about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use can, it's a combination of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look Kuman streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youths in the streets, they can't even work. Their life are to distract from drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started like what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that and they are free. They, during their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga. Columbus Mavunga, eliyawani ngichasisile ngempela ukuthi hayi. Uduba lokuthatha isidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe ndikabatha zwekari ukuthi nyayi yakayindramberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kwakubulawayo kokontutu sethunqa ngempela 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, amavuzu party ndaye ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa newechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa wawa, vachiputa mbanje, vachita zvipabonde, nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12, 13. So that's one of the things that we highlighted elizweni, okuhluphe abantu abasakhulayo kulomnyaka. Ndirikunzwa ndine mutereri, asizweni ukuthi umlaleli yena uthini ngodabule khona egodweni. Khola khola mutereri, ndinomugamuchira muchirongwa, ngiyakwamukela kuhlelo, ngubani khona ecingweni.
Hello.
Hey, Baba, zuru famba.
Yes, I'm coming back. Makabiyeni.
Ah, Mushe, ndim koma nkomo era.
Andi makowa.
Eh, va makowa zuru famba.
Apana chiri kufamba zvino zvaka mira kuti ndi.
Ah, I'm sad mapinda mna 2020 here mdar.
Apsata apinda ka akutarisira kufinda but hey, akorera ngara kaoma iyi.
Mm. Tiudzeiwo zvichinzi.
Ah. 2019 yanga yakatomera tikutarisira kuti yechi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezvenyika dai vaibva kusunungura kuitira kuti gore rechikutanga manhera ano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako?
Kupinda.
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonderana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuvira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda but tiri kubuda hakani.
Ndiudzeiwo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandife ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kutooma kweupenyu kuti zvinhu zvanga zvichingo woma kuti muma hospitali hamusi kuendeka mabasa macho vanhu vari kushanda bari mari zvacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati saka zvinhu zvino inototirwadza izvo kuti paupenyu chebo hatisi kuronga remangwana rakatinakira
mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuenda
ya chivimbo chiripo kana sezvandisaura kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana woona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka
aiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamunoda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka
aiwa hama ndinadzo ndina mukoma wangu vari South Africa nevaninina ana makohwa nana zembe vese vari ikoko ana chirango tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko nedzimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi
aiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy new year mudari
tinotenda mazvita enyu nekutibata
saka tosangana muna 2020 Right, Muri Zimbabwe, mabva kunzwa kuna Aaron Makoa, that was Aaron Makoa, Zimbabwe, of course, based as Lizweni, Zimbabwe, na uti, this year, use kateleng mpela, uti 2019, ngonu chaye panzi, 2020, buya smokti, singatini, Makoa, wanya tutsanangura, he explained that, ngombono wake, in his opinion, izinto azihamba kuhle kulumnyaka. As Kubegele Pambili, ngodabalwe khona kudwini, let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here by Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped or a president of Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona bodokotela besithi hayi man lingasijwayeli lingasithathe kancane musathi derere dzosai Peter Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency the President E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paranyato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budililo Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... Services from 0800 hours, 16th of September 2019, has met practitioners from both private, public, and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents, takazo wano Dr. Peter Magombe waka wanikwa, and his first interview yaka itwa Panapapa Studio 7, where he was explaining, iwo wanga waribo avo, but he needed to be checked to make sure kuti, jese zwagamira zwaganaka. Since then, we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking tinongo kuti hopefully muna 2020 tichange tinawo. Tsakazo muhle Zimbabwe muhle sesifikile maphetoleni tsasvika kumagume echirongwa chedu chanasi 31 December 2019. Anokoneka ine mfaro, thank you so much to everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro, ndini wenyu Mike Hove, kwamuri muri Zimbabwe. Gini mtsakazo muhle Zimbabwe muhle, niti happy new year. Bye bye.